manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 11/2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara maofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCOVID-19.
Isu varimi vekuno kumwenezi tabatira ura maoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga. Hino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe, mombe dzedu dzichapera kufa. Ipo pamombe ndo patakatarisa, ndo panoira mangwana redu, ndo patinopona napo kuendesa vana kuchikoro. Zvino kana nzara ikadzokazve iri ringava gangaidzwa mukati mukurarama kwedu.
Varimi vekumasvingo vochema-chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti ravhara mahofisi aro munyika yose kwemazuva mapfumbamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zeke yakazivisa nezuro kuti changa yakavhara mahofisi ayo kwemazuva mapfumbamwe kusvika musi wa19 zvita gore rino. Mapata anotikisa nemasangano anoongorora sarudzo anoti kunyange achiwirirana nedanho rekuvhara mahofisi senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 anoti hazvifanirwe kukanganisa mabasa ekunyoresa kuvhota sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelections tanga kwegore rinouya. Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti ZEC iri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kuti zvizvarwa zvemunyika zvisaone nguva yekunyoresa kuvhota. Nokudaro bato ravo riri kufunga kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti amanikidze ZEC kunyoresa vanhu kuvhota.
Mujoko uri kuitika neZimbabwe Electoral Commission nderekuti kune inonzi weaponization of COVID-19 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisawana nguva yekunorejista kuvhota. Ndosaka tichitarisira kuti nyaya zvo zvinofanira kuenda kumatare kuti paongororwe kuti nyika inogadzirisa sei nyaya yekuti tidzivirire vanhu kuti vanhu vasabata COVID. At the same time tibeke shuwa kuti vanhu vanoexercisa their constitutional rights.
Vebato reMDCT vaWitness Dube vatiwo vanoona kuvharwa kwemahofisi eZEC kuchikanganisa sarudzo dzemabyelection kuti dziitwe nenguva pamwe nenzira kwayo.
Uyezve zvinongotirwadza kuti tichatadza kuti tiipamwe maelections edu nenguva kana kuti nenzira kwayo nekuti ZEC yambovhara maofisi.
Vadyo vanoti kana ZEC yave kuzovhura inofanirwa kuita zvose zvayaifanirwa kuita munguva yayanga yakavhara.
Asi kana vakuvhura tine chishuwo chekuti vachagona kuti vaite zvese zvavaifanirwa kuita nemazuva iwavo avanenge vavhara kuti tisasarire kumashure panyaya dzedu dzemaelections.
Muchungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats Muzvari Linda Masarira vanoti kuvharwa kwemahofisi kwakakosha sezvo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera munyika. Asi vati zvichakanganisa zvizvarwa zvemunyika zvanga zvauya kuzororo kuti zvinyorese kuvhota.
Tinotarisawo zvakare kuti kune vakanga vavhakacha kuno kuZimbabwe vachiti vanoda kuzononyoresawo kuti vagovhota muna 2023. Asi hurongwa uyu hwekugadzira kuperisa nyaya zeCovid-19 kuma ofisi ESIC uchakanganisa zvakara vakanga vavhakacha asi izvozvo tinotenda urongwa iwowo nekuti kuda kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vanoti danho reZEC riri mugwara nechibvumirano chakaitwa neZEC nevari chekuita nesarudzo sezvo zvichidzivirira kurwara kana kufa kwevanhu. Asi vaBobosi Bunu vanoti vanokurudzira ZEC kuti itsvake dzimwe nzira dzekuita mabasa ayanga achifanirwa kuita isingaise upenyu hwevanhu panjodzi.
However, we still continue to aid ZEC into possible other methods of conducting the same activities without necessarily endangering everyone else involved in the electoral processes.
Hatina kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauri webato iri vaChristopher Muchangwa kana murongo wemisangano vaMike Dima vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vakaudza nhengo dzepolitibhiro mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabyelection emakanzura nevamiriri vemuparamende dzichaitwa gore rinouya. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe. Vamwe vanhu zviuru zvitanhatu nezanari nemakumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvasatanga pavanhu zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana maviri nezvina. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri sezvinokurudzirwa vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nechimwe chete negumi nevasere. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tichiri panyaya yecovid-19, tabata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Zvinoshungurudza kuti COVID iri kuramba iri kupararira muZimbabwe. Sezvatinoziva kune Omicron variant yakadiscovered kuBotswana neSouth Africa. Seems inenge iri kupararira in Southern Africa including Zimbabwe. Saka this is concerning particularly vanhu vakuenda kumanguva yemaholiday ezororo yeChristmas neNew Year vanhu vachiungana. Manambas anga angoramba achiwedzera kukwira.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuti vasange vachibatwa nechirwere ichi munguva ino yezororo ramuri kutaura iri?
Zvandingataura chekutanga ndechekuti mushonga mukuru wekuti COVID isaramba ichipararira kubayiwa nhomba. Saka kana pane vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa nhomba nhasi kana mangwana as soon as possible. That's the first thing. The second thing ndezvekuti traveling kuenda kumaruwa muchiungana vanhu vakawanda unless it's absolutely necessary like my funerals, it's probably better especially this time manumbers ari kukwira kuti vanhu vasanyanya kufamba vachiungana. Kana vanevaya vanenge vachiungana vanofanira kunge vachitevedzera atingati maCovid-19 safe behaviors, which means pese pauri zvako munhu mustreet here, mumota here, mubhazi here, mudzimba here mamuri, unofanira kunge uri kufunga kuti ndongwasange ndine COVID, munhu ari pane sinene anongwasange ane COVID. Saka panoda kutevedzerwa mamesures aya, like my face mask, social distancing, basic hygiene yatagara tichitaura. Vaya vanenge vane masymptoms vanofanira kuita self quarantine nokurumidza kutestwa. Ndozvimwe zvandingataura muchidimbo.
Takaona hurumende ichizivisa svondo rapera kuti kune vanhu makumi mashanu vabatwa vaine Omicron variant. Kubva musi iwoyo hurumende hapana zvayadzombotaura pamusoro pechirwere chitsva ichi. Munoti kudii nekunyarara kwakaita hurumende?
Abo vange vari Dr. Simbisoranga vachitaura vari ku North Carolina muno mu America na Ray Choto we Studio 7. Mukuru anoona nezve COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudza Studio 7 zvondorino kuti hurumende iri kuongorora utachiona hutsva hwe Omicron variant uye ichazivisa veruzhinji kana ichenge yapedza ongororo dziri kuitwa. Varimi vakawanda vemudunhu remasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kuna kuri kuita mvura mudunhu ravo vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba uyo ari kumasvingo anotipa nyaya iyi.
Arimi vari munzvimbo dziri kwaGutu, Zaka, Chivi neMwenezi vanoti mvura yaramba kunaya izvo zvekuvashayisa hope sezvo mwedzi wazvita watosvika pakati kusina kumbonaya mvura uye zuva richipisa zvakanyanyisa. Vamwe varimi vanoti vakange vatanga kugadzirira minda yavo, vamwe vakatodyara mbeu dzavo pakanaya mvura yekutanga kwemwedzi wapera, asi mvura iyi haina kuzodzoka izvo zvokanganisa mbeu dzavakaisa pasi. Mumwe murimi wekachimombe kwaGutu, amai Sheila Mutamburi, vanoti havasisina tariro yekuti mvura ichauya nekukurumidza.
Ha, kuno kwaGutu kwapisa zvisingaiti ndekwavirima zvokurevesa nekuti tikazvitarisa ka mvura ingadai yakatonaya, asi iko zvino tikazvitarisa yakangonaya kutanga kwaNovhembe kwezvino tatova muna Dhisemba. Apa tatombokavira kavira zvimbeu zvedu. Isusu tiri vanhu vanorarama nokurima. Ndino kupisa kwakaita ukuku tikanyanyofunga nezvazvo. Zvinoshayiwa hope, tinonzwa tichitya zvikuru nekuti tiri kutoona kutoti iyi inenge yatova imwe nzara yatinenge tatarisana nayo. Zvikuru sei isusu varimi vanorarama nekurima, ise zvatamboreva kuti tanguri takakavira takadi mbesa dzedu takutoona kuti dzichatongokanganisika zvisingaiti. Apa hapana kumwe kwatichitarisira kuti tiidziwa, saka zvinova zvinhu zviri kutishungurudza zvisingaiti.
Kushayikwa kwemvura yekunaya mudunhu reMwenezi kuri kupa kuti zvipfuyo zvishaye mafuro mudunhu iri. Mumwe murimi wekuchipangai kuMwenezi vakabviti mashoko vanoti kurambira mudenga kwemvura kwave kuuraya zvipfuwo zvavo.
Isu varimi vekuno kuMwenezi tabatira ura mumaoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga. Hino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe, mombe dzedu dzichapera kufa. Ipo pamombe ndo patakatarisa, ndo pane ramangwana redu, ndo patinopona napo kuendesa vana kuchikoro. Zvino kana nzara ikadzokazve iri ringavagangaidzwa mukati mokurarama kwedu. Saka tinongotarira kumatenga kuti mvura iyi isaramba ichitidarika kuti inaye upenyu hwedu hugomira zvakanaka.
Kuchema chema kuri kuita varimi vekumasvingo kuri kuitwawo nevarimi vekumashonaland west avo vakaudza Studio 7 kuti vanonokerwa nemvura. Asi nyanzvi munyaya dzekurima vaivan Craig vati varimi vafanirwa kukurumidza kurohwa nehana vachiti mwaka wokurima uchiripo uye mvura inogona kuzouya vanhu vakakohwa zvakanaka.
Kune vakati vadyara vaya hongu tinoziva isusu kuti varimi vanogona kuti nguva yapera vakutya, kwete kunze kwachakanaka tinogona kudyara zvirimwa zvedu vana mhunga mapfunde zviyo Chibage. Asi kuchibage ndauda kuti mimi kana tantakaronga kudyara mbe mwaka murefu aiwa iko zvino mbe mwaka murefu kana tisina madiridziro kuti tizoibva tizoibvisa chibage chedu tinenge taakuchimira. Asi wanasiya bistogona dyara tiri kuchibage ikoko toti isusu taakuda kukurudzira varimi kuti wadyare ivo mbeu yemwaka uri pakati nepakati, mbeu yemwaka mupfupi nembeu yemwaka mupfupi. Ndo mbesa dzataakuti kuchibage dzinge dzichidyarwa nokuti panozopera mvura idzo dzinenge dzaita sei dzaibva. Kana ndichiti panopera mvura ndikutaura panopera mwaka wedu kupera kwana March tichipinda muna April zvinhu zvedu zvinenge zvaibva. Ka varimi ngavasatye, ngavangogadzirire kuti mvura ichauya. Kune vaya vanevhu risingaomi pamusoro tinokurudzira kuti moita mokavira mbeu yatoti isusu dry planting iya.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika vajames Ngoma vati mwaka wemvura uchiripo uye munyika munotarisirwa kunaya kutanga vhiki inouya kunzvimbo dzakaita sematebeleland south nebulawayo kwozoteerera masvingo munguva yekisimusi kuchizopedzisira nzvimbo dziri kumatunhu emashonaland
nebulawayo kuwanisa mvura ichibva kunana Botswana uku because of yotinoti yo cloud bend kubotswana isinoti atichati wa tiktok bende ichati pure nyamu Zimbabwe chumo fikirina usitera ilo kuna na Tuesday o Wednesday kutukutasi wa tikuna ukura basi kwa nchumbo takitasa na mashungu kana chitaro nesho ya mwa kwe mfura kichiri pakati pa uwezo chino utasi wa ITCC ino wanzo tipa mfura ya kati wande chitaro tiro muna na December kushika kuna na January February ino wanzo tipa mfura ya kati wande asi tarafiki mchezo wa timbreno tuwandezwe kuna na Christmas na mna na January
vangoma vati babe utasirwa kuwana mvura iri pakati nepakati kana kupfuura yakana ya gore rino ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo musangano wa United States Democracy Summit wakasvika kumagumo nezuro nyika dzinoti America, Australia, Denmark ne Norway dzakazivisa nezuro kuti dzaisa urongwa hwekudzivirira pamwe nekuongorora zvikwanisiro zvinoshandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu pasi rose. Nyika idzi dzakatiwo dzaparura urongwa hwekutsigira masangano enhau akazvimirira kuvisa uori pamwe nekutsigira kuitwa kwetsarudzo dzakachena pasi rose. Vachitaura pamusangano uyu mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati musangano wavo wainge wakanangana nekusimbaradza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose uye kuda kuona kuti zvikwanisiro zvinosimudzira kodzero neupenyu hwavo zvawedzerwa. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu vemuPalestine vavhota nhasi musarudzo dzemakanzuru munzvimbo dzeWest Bank dziri mumaoko eIsrael muchiitiko chisati chamboitika chinoratidza utongo hwejekerere panguva iyo vanhu vakawanda vasiri kufarira utungamiri hwava Mahmoud Abbas avo vakakanzura urongwa hwesarudzo dzenhengo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika mukutanga kwegore rino. Vanhu vanodarika mazana mana ezviuru muPalestine vakwanisa kuvhota nhasi mumatunhu madiki zana nemakumi mashanu nemana ari muWest Bank. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMavlas Mutsvanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rechoto ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibise. Tinokuchingamidzai muchirongwa muzvare Chibise.
Makadi zvenyu vachoto tei zvikuru nekutaura neni?
Totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipangamazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kurei nekuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese, even kuzifa chaiko. Kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinoipa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawane rutsigiro rwakasimba ndiro kuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete, saka voice yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nekuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete plus anenge achingomirira vasikana chete asingamiriri hora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi rezifa muchiri mubhodhi rere?
Kwete handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumiririra bhora revanhukadzi iye zvino. Ini ndinongo vaadvisa ndiri kunze ndichingovati apa dai madai apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka varume dai vanga vachitinzwisisawo vanga dai vaitora sesu takambogara muzifa board for 10 years ndichimirira bora ravanhukadzi. Dai vachichitoro chipindo even kupinda pa vice president chaiwo wezifa tinokodzera. Kune ini, kuna na Mavis Gumbo, kuna na Miriam Spanda, kuna na Cecilia Gambe, vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer palevo iyoyo. Vati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora havasi mukati, vanotongotopa vawanawo mukana vobva vataura.
Imi makanga muri muzifa board sekutaura kwamaita kwemakore gumi, ndezvipi zvipinga izvo zvamaisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezifa board vari vanhurume?
Zvipinga izvo zvatainyanya kushanda kuona tiri muzifa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha. Asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence, vasikana tisakatanga kuqualifya kuAfrica Cup of Nations. Asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai, vasikana tivatende havazvidi. Zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhukadzi for makore emana, zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro. Saka varume havadi kuti vasumudze musoro, handisi kuti ikaucha here kana kuti chii chinochikonzeresa kudaro, but zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira bhosi patanga tave nepatave zvinezvi tingadai iye zvinezvi takurwana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL, but zvakatadzika nokuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva.
Chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane mweita chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa?
Dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana, tinosorana. Ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo ndinoti dai ndandinini ndiripo, but hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chitivizhe ndofunga bhora rinongobudirira. Ini ndikaranawo resi yangu ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana sezviri kuita iye zvinezvi vaichikosi. Pavakapinda muchinzvimbo chavo cheuchairperson vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei, apa topaita sei. Hozvo zvinhu zvanga zvaramba. Munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongororo yaanoona kuti apa ukadai, apa ukadai unobva wazvishandisa. Vati vanhukadzi kungava kupolitics chaiko kazhinji chinodzikisirana, isi tisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi, pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muAfrica, but nenyaya yekuti tinodzikisirana pasi.
Mashoko enyu kuvatsigiri vestudio 7 vakateerera muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Mashoko angu andida kusiyira vanoteerera studio 7 ndeyekuti vakadzi ngatisumukei, ngatibatanei, ngatitsigiranei, ngatitarisei pfungwa dzevanhukadzi. Hozi munhukadzi akasimbira pakuti akabata chinhu anoda kuti nyika yese igutsikane, uyezve zvakare ukadzidzisa munhukadzi wani wadzidzisa nyika yese. Saka ndinokumbira iwo vatsigiri vese kuti ngatisapatonei pavakadzi, even kupolitics chaipo ngatisapatonei vakadzi ndokuti tibudirire. Mazvita,
tinotenda muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano pastudio 7.
Mazvita henyu nokundipawo mukana.
Avo vanga vari chipanga mazano cheZimbabwe Women Football, muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipuhwa nemusi wemugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Asi nhasi uno machipagurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveraramo inoitwa nevasungwa, zvikuru tichitarisa hedu vanhukadzi vanenge vapedza mitongo yavo vabuda kunze voenda voneza kushanda nemasangano pamwe nemakambani anenge akazvimirira kuti tione kuti vanhu ivava vanenge vashanduka here kana yatingati kurehabilitetwa. Chinoonawo zvakare panguva imwe chete iyoyo, sangano reZimbabwe Prisons and Correctional Services rakaparurawo chirongwa chinenge chichibatsira vasungwa vari mumajeri cheprisoner employment program kuti vange vachiwanawo unyanzvi hwemabasa vachishanda kumakambani akazvimirira, pamwe chetewo nekunge vachiwana mari inenge ichibatsirawo mhuri dzavo panguva iyoyo yavanenge vari mumajeri. Asi nyaya tiri kunyanyotarisa zvendeye kuzoti kana vanhu ivava vachinge vazopedza mitongo yavo vabuda mumajeri, vari kuzoenda here vachizoratidza kuti vanhu vashanduka maitiro avo kana kuti vanhu vavandudzwa raramo yavo pamwe neunhu hwavo? Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust, Dr. Rita Nyampinga.
Chandinogona kutaura ndechevanhu vakapedza kupika mhosva dzavo madzimai atiri kushanda nawo kunze, tichiti isusu madzimai aya anoda rubatsiro rwakakura chaizvo kana vari kunze kupinda vari mukati. Iwo mabasa emaoko aya vanoita vakaita vari kunze zvinobatsira chaizvo, nekuti kana uri mukati umu unenge une pfungwa dzakawandisa dzaunenge uchifunga, saka hazvizomira zvakanaka.
Asi muri kuona here vachizoshanduka kana vabva kumajeri ikoko vabuda kunze mave kushanda nawo vachiratidza kuti vanhu vaumbwa patsva kana kurehabilitetwa?
Vazhinji vacho jongaka havashanduki, nekuti mamiriro akaita kunze kunonguka ndo anoita kuti vasashanduke kazhinji kacho. Iyo nyaya yekusemwa nezvakadaro daro nekushaya chekubata chaicho, vanondoona kuti ndikatopara mhosva ndikadzokera zvangu kutorongo kuri nani, nekuti ndinowana chekudya, ndinowana chekupfeka, vanhu vanongouya vachingondiona. Saka unoona kuti vanhu vazhinji vanotongopara mhosva nekuti kunze kwakaoma, hakuna mabasa. Vazhinji vacho havapinduke jonga, vazhinji vacho vanotongoona sendo atove magariro avo kusvikira Aleluya, amen. So machanzi acho aya variko vangu vanototi haina handife ndakadzokera zvakare kujeri, handidi zvangu zvekudzokera kujeri. Kwozoti vamwe asati atombotongwa nyaya yake anogona futi kutopara mhosva ari ipapo, ambonzi agara mujeri 3 months akamirira kuti atongwe, but achingobuda mujeri imomo akutonopara mhosva, otobatwa tove nemhosva kana 3 pamusoro peimwe yaanenge akatopara. Saka maonero acho anenge akatoti omei, zvimwe zvacho zvinoita sekunonzi vanhu vane mweya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Nyampinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kumukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust, Dr. Rita Nyampinga, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa tanga tichitarisa nezveshanduko inowanikwa nemunhu kana achinge abva kujeri. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakaparurawo chirongwa chekuti vasungwa vari mumajeri vange vachiwana mukana wekushandawo kumakambani akazvimirira kuti vawane ruzivo pamwe chete nekuwanawo mari dzekubatsira nadzo mhuri dzavo panguva yavanenge vari muusungwa. Anokuonekaya nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara mahofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Varimi vekumasvingo vochema-chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakala ne-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iVAC isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuginanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokhu esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu kusala kona polindu.
Ivandlale MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano wale weCongress ekuqaliseni ngomnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele iCongress leyo ezaqalisela kuma branch, kuma ward, kuma district, kuma province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Silengxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni, nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sija sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisisa oqhutshwe yi-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esiqoqelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finish Ncube u-WhatsApp ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele, ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancedise bebuthaniswe bekhunjulwe. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele, abalaleli ngamaredio ngoba abambi ngaphakide.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinics lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umusuka kimi it's 7 kilometers, Lentshela Nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana naleyo.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala isakhamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge lahlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 likhona ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho likethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
So ingakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile, sokuvuke, sokukutsha. And okuyikho futhi engibona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho, kabangeke basabanjwa i-COVID. Badinga nje ukuthi bafunde futhi kuphendukile, sokuvukile, sokukutsha, njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
osakhulayo Arnold Moyo wakubhekule matobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezithiyeneyo.
Ujika kwale COVID eyi kuyasethusa kakhulu, kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho, sethukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 sumemetheka lasesikolo zemaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni.
Lapha eMathebeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo: Mzingwane District sile Sihlengeni High, Haumai lemzinyathini, kuthi eGwanda sile Hwali Secondary, kuthi eBetbridge sile Rembe High leChamnangana, kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary, kuthi eBulilima leChankwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo iningi ngalikahlolwa.
Kukhanya ngani ama-testing kits abeshota lapha ukuthi abantwana laba abalisi bebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Sikozore utshele lo msakazi ukuthi banawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezivalisa ukugqoka ama-mask, ugeza izandla njalo nje ungasondelelani, kanye lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisithiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhla ka-19 kuyonale inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, iZEC ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19, kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilihlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi alenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-MDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla Mnumzana Witness Dube.
President we-MDC ubaba Monzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue. Into eyaziwayo yikuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye, sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisuyisela phansi lapho okulabantu abaningi khona. Njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year, kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina. So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ngathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi. Njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa iGet Out the Vote campaign olwaqala asolulezinyanga thile sibile lwaqalisa iZeki yona ingakathi izayenza iBlitz zayo lezi. Thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka ngokuthi abantu baregister ukuvota. Siye sababona omama uKhuphe bephuma bekhankasa labanye eHarare bekwenza ngalokho. Ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lweCOVID olokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe baningi nxa besenza lowo mkhankaso. So kusiba yinto esiyenza sengathi singabantu abequmthetho, kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama-civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya baregister.
Siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi. Yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke aweMDC. Ungathi lokhu liqiniso yini? Balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe?
Usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele. Sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha khona ngeviki eliphelileyo. Hayi, abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi kungaba yindlela yokuthi kuthelelwane i-COVID. Ngakho hayi, ibandla liphilile, ibandla liyakhula, ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lahluma laqina lathisaka. So silethemba elikhulu lokuthi asiqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo, sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.
Lo umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC team. Isizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo, amazwe abalisa eleMelika, Australia, Denmark leNorway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembu lapho kuthengiselwana impahla. ELiBya lithi alisoze luveze uluhlu lwalabo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga. Njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Bande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nodokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo. Sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kanda ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Yebo baba, lamahlabi ezulu linjani ngapha?
Siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus lingani lilokhu licansa nsuku zonke. Kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Inani labantu ababanjwa mkhakha lo webhubhane le-coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli, lokhu behlangana, abantu besenza iziminye eminye edrobheni. Njalo nxa abantu lokhu besenze nje bethefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask, ubhubhane lolu alusoze luye ndawo, njalo luzabe lokhu libuya lemikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kathe sokulaleyo okuthiwa i-Omicron. I-Omicron le yiyo njalo eyenza ingani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha eZimbabwe siyatholakala. Yikho kukhanya kuchiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lona lolusha lwe-Omicron.
Wona umkhakha we-coronavirus omutsha lo okuthiwa yi-Omicron lo unjani? Ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa, kungakuyikho yini lokho?
umkakalo omuchalo webhubhane lowo khanya mubi ningazalalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakhalo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khonapho le ndlu khanya uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imphefumulele yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawuqinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lokumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lona
hayi mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiya phambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya esibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le ekhona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo bawuzwile inani ukuthi liyaqansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa bahlabezulu lawe baba Chris Gande ngicela lizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo uzathatha imphefulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo sicela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party oqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo
Ndaba lokho esingenileyo kade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 sithi ba-witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sithi siyadinga upresident wethu asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo sokuyaqala-ke i-trial yikho nje kulokhu kuphosponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa lokhu nalokhu kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla leMthwakazi Republic Party lingathi abesifazane bemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya kungezake kulingani lo mama ongazange abone lwanamhlola owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzwisa ubuhlungu kutengiseni ukuthi ngaphakathi isonda asikapholi ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuzukufanana lalwana umuntu ongabonanga ubukazi ngoba yena kwesikhathi lengqondo yakhe sisesaba ngisho lehlamvu nqalinyakazi ubona umntana wakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntana wakho ubabakazi isihloko sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamuhla ke basalele kakhulu yini abesifazana emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani and alokhe engalingani yikho okwayenza kwaba lethwakazi kwe-public party umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abalama-birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama-birth certificate. Yebo sika uzumkhosi kuthiwa ngapha la ngapha bayathathelwa ama-birth certificate. Kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani. Abanye sebelama 40 years, abanye sebelabantwana. Bavele benjalo nje abasebenzi, abazange bafunde. Imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende, lezi zimali ezama-business. Abazitholi ngenxa yokubana nxa ungasowezana ufiyeka, lezo mali kazisoze uzitholi. So amathuba abomama azafanana njani? Umama ulokhe elokhe ekhona phana asiswa khona i-independence ngo-1980 elokhe khonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kumasprings wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhe eqhubeka ethwala amanzi ngezibholaneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantwa bethu ezikolo abapasi abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhulumi ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwa bethu bafunda ezikolo ezikhathane bengikhonapha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade zero bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade emfundiswa ngutitshala ongasowentwini okade emfundisa elokukiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa okukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Bhanda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo ngumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi Amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani Amayelo.
Amayelo ingoma yokujayiva ingoma yokukholisa ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha ake sijayiveni nangu phela umgidisi wamayelo uyavela abantwana gidi sizajayive akukho meseji engakanani ngoba phela ngesi yokuthi into ibe nemeseji siyazi siyagida silaleli sakubani ma kumele kugidwa kugidwe ma kumele kulalelwa kulalelwe makakulalelwa esiteji kuyagidwa kuphela sizathe ajayive amayelo namasileyi namabhutwa
lokuthi rumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esibavela emakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi ngoba nami ngangalaleli ngisakhula nami ngangiyibhekela phansi ngisakhula kodwa ngathi sikafuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wase ngifaka kiyo so nami ngizama ukufaka laba bantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa yikho ngisithi mangisithi amayelo angitsho nje amayelo ngebala ngitho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangele ukuthi bangayilaleli irumba
hayi umculo wami ubuyo lonke indawo online ku-iTunes wathi konke lokho Spotify ukhona kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube bangawusheka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo hayi bazakhulu
labo-ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alomculo ukuthi kugida abehlukileyo mbe hhayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo kuvidiyo ngi-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgido ojwayelekileyo leo ugidimisinyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekethi nokuzeka abantu besekisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalele wonke umuntu uyes got a good taste yomculo sithiwa ndinovela ngaphi laba bale ndlebe enhle yomculo yebo sizwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho sesikhangela labo asebewubukile ebulenjini ku-YouTube kumbe usathemba ukuthi baningi abakhona bezakubo
hhayi enisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angabe nemali engakanyani umbuze ukuthi kona imali ziyangele kuto kuthi hhawu ungabe kumina nami ngeke ngithi ngisuthisekile nama-views ngizifithe sami ukuthi ngentanga ngithi ngiyibuka itry half a million views ngizathi hhayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe ne-population abantu bakithi sengingathi hayi ngiyisuthisekile kodwa ngifisa ukuthi umculo lowu uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abangengakhulu bayiseye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngo-December awajayive amayelo phela njengomdidisi amayelo kathi diza kuthi asijayivisile abajayive abantu rumba to the people.
Yeah.
Leyo ingoma entsha kaMadlala Sikhobokhobo ethi amayelo yela esixoxelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani, nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.